Vatongi vaviri vedare repamsoro, vanotiva Joseph Chilimbe, nava Rogers Manyanga Zeforoma, vatura mtongo kutiva haruzi visheva badare zvuru makumi maviri zvemadhora, arima RTGS semari yechibatiso, uyeva zvipire kumapurisa kaviri pasvondo, kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa, izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende, avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuzi veshemukana wekubhadhara mari yechibatiso, sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuzi veshe, vaSimon Chabuka, vati vafara nemutongo wedare.
Anzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Ya mari yechibatiso yabhadharwa, makomborero aruzi veshe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda, asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka, zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzi veshe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuzi veshe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuzi veshe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavaenzi vakanga vasina kuzvipira kudare pavakanga vanzi vadzoke mune imwewo nyaya. Asi vakanga vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hweCOVID-19. Panyaya yavapiwa mukana wokutongwa vachibva kumba nhasi, vaharuzi veshe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo, vatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuzi veshe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina, vakapiwawo zvakare mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa wavari kuviga kunze kwenyika, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe noupfumi hwakawanda. Vatagwirei havadi kutaura nevatori venhau pamusoro penyaya idzi. Vakazembe vati kutora pasipoti yechimanje-manje kana kuti ipasipoti nechimbi-chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuAmerica, uye pasipoti isiri yechimbi-chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mune imwewo nyaya, vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe. Vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure, zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.